pari zvino ndiri ku private clinic ndarohwa musoro ndikarohwa ruoko makumbo nemusana saka ndiri ku private clinic handigone kuti kuudzei kuti clinic ipi nokuti tiri kushanda nemhondi vanhu vane utsinye vanouya vakandipedzisa ndiri pamubhedha wandiri
zvafamba sei kuti muzosvika pamasvika apa
ini ndiri kushamisika neunyanya neutsinye huri kuitwa nezetarapi nhasi inini neshamwari yangu anonzi Justice Manai tanga tiri vaviri tichiendesa petition kuZRP iri kunongedzera kuti sungai Honorable Kasukuwere nokuti vaita uori watekeshera nenyika yese petition iyi yanga yakabatwa muruoko tisina chatakabata tiri vaviri tikabva tasvika papolice station pakazara mapurisa zvikanzi vazvorwadza hamusi kutenderwa kupinda mucharge office ndikati ko this is a public place ndiruda kumhan'ara zviri kuitika munyika secitizen ipapo ndopo wabva wangotanga kuita sei ndopo wabva wangotanga kundirova nemabaton stick vachindirova ndikabva ndawira pasi havana kumira vakabva vataka kundirova kusvika ndazongobatsirwawo nemunin'ina wangu yeJustice Manai achindisimudza tichisimuka ipapo nekundiendesa kuchipatara kuti ndinotariswa
pane zvavanyora here kana kutambira petition yenyu kana zvinyorwa zvenyu zvamamaenda nazvo izvi vanga vachitipa vanga vari kukurova
zvinyorwa zvataenda nazvo havana kuzvitambira tichiedza kuvatsanangurira kuti kanongori katsamba kekuti tida kutambidza mukuru wemapurisa kuti muzotarisa tsamba yedu kuti mungatibatsire sei semacitizens havana kutambira kwangu kungorova nekuti pane majournalist andaona arohwa pogoita mumwe mukadzi anga achingopfurawo zvake hamene kwaanga achienda asvika akarohwa zvakare zviri zvinhu zvandishungurudza zvokuti ndiri kuti inini maZRP haichafanirwa zvachose kutenderwa kuita zvinhu zvairi kuita izvi as macitizens takuda kudrawa line kuti kana zvichireva kuti ivo kana vakuda kuita unhu hwakadai taakuvarambidza kugara mumalocation nokuti kwatiri dzinenge dzaamhanduka ko tingaramba tichikuvadzwa tiri kuda kuiti tibatsirwe tokuvadzwa tobatsirwa tokuvadzwa torarama sei munyika yababa
asi muchaenderera mberi here nekuedza kuendesa zvinyorwa zvenyuizvi
sekuona kwandiri kuita mangwana chaiye ndikabuda kana ndikakwanisa kubuda muchipatara nhasi kunodokerwa ndaenda zvakare ndakasungwa zvii zvandakasungwa miri wese ndakapombwa nemabhandeji asi ndinoenda nokuti chavari kurova inyama yangu havasi kurova spirit they are not beating the spirit that drives my passion havasi kurova nyama ine inspiration yekuti chandiri kurwira haisi nyama yangu kana kuti upenyu hwangu ndiri kurwira generation yamangwana handisi kuda kuti ndione generation yemangwana ndiri kumakuva ichitambura sekutambura kwatiri kuita isu saka they cannot reach my passion they cannot reach my spirit all they can reach is my flesh saka ndiri kuenderera mberi hatisi kudzokera shure and the spirit is even getting higher